the AGs, law officers. We use them as prosecutors. We arrange the disciplinary hearings, the logistics and everything, but because we have to strictly follow the Labor Act, so law officers from the AG's office are the ones that act as prosecutors. The Attorney General's office, the government lawyer, you know, offices of Attorney General. So because it's a legal process, we are health technocrats ourselves. We take advice from the Attorney General's office.
Zvinenge zvichatitore nguva kuti tipedze kutonga vana chiremba vose vakaramwa mabasa vatinofunga kuti vanodarika mazana mashanu. Zvinoitika ndezvekuti isu tingori vana chiremba tinoziva nezveutano, hatiziye nyaya dzekuchuchisa. Nekudaro takakumbira hofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende kana kuti yaAttorney General kuti itibatsire kuti tinge tichitonga vana chiremba vari kuramwa mabasa ava. Asi hofisi iyi ine vachuchisi vashoma, nekudaro ndozvichaita kuti matare aya atiri kuita atore nguva.